kufema kuti vamagombei vave munzira vakananga kuSouth Africa uko kwavari kuenda kunowana rubatsiro rwezveutano rwuri pamusorosoro kuitira kuti vange vachikwanisa kurapwa mushure nedambudziko ravakasangana naro.
Ko, sei vamagombei vabuda munyika nenzira inenge yemuchivande?
Kana vabuda pajekerera, havana kubuda nemuchivande, vatopfuura nepaairport nepamabhodha zvine tsarukano, hatingati vabuda nemuchivande, vabuda zvakanaka chaizvo.
Tiri kubvunza kudaro nokuti vatori venhau ndatozovafonera ndichivaudza kuti izvo Dr. Magombei havasisipo, asi vanga vachakamirira pachipatara vachiti vada kutaura nemagweta avamagombei.
Ipapa ndingakwanisa hangu kutaura ndakamirira magweta avamagombei, asi semazira muri kuita nyaya iyi yanga iri nyaya yanga iri sonzitisi. Saka kana vainewo nzira dzavaita kuti vakwanise kubuda muchipatara vachienda, munoziva vamagombei pari zvino munhu akashungurudzwa zvikuru mukubatwa unhapwa kwanga wakaitwa uku. Saka pari zvino munhu kuti anenge asingade kuti anyanyoita kuunganirwa zvakanyanya nevanhu semunhu achiri kurikavha, semunhu achiri kupora. Asi kana paita hapo miscommunication yemedia, ipapo maybe tine urombo naizvozvo, asi tinofunga kuti ndozvanga zviri the best for the patient for now kuti akwanise kunge achibuda aende kwaari kuenda kuti anowana rubatsiro.
Pane vanhu vaperekedza Dr. Magombei here kuSouth Africa?
Tinoemba kuti vane machiremba vari kufamba navo kuti vakwanise kuenda kuSouth Africa. Vamwe hatichakwanisi kuvataura pamusoro pezvavo, zvirina nevazozvitaurira.
KuSouth Africa uku vatove nechipatara here chavanenge vachinorapirwa?
Chipatara as of 3 days ago changa chiripo, asi hatisati taziva kuti nekuchinja kwakaita maarrangements mushure mekunge vamborambidzwa nemapurisa kubuda, pachiri kungoshanda the same arrangement here. Saka hatichazenge tichikuzivisai kana taane information yakakwana kuti vari kurapirwa kupi uye zviri kufamba zvino.
Utano hwaDr. Magombei hwakamira sei pavasimuka vachienda kuSouth Africa?
Semanzwiro andaita nemachiremba ananga ndiri mucommunication navo, vamagombei vari mutege yatiri kuti vachiri kurikavha. Vane trauma yakanyanya, kunyanya yatinoti psychological trauma, mushure neexperience yavakaita. Saka uyezve vachiri under a lot of investigations yekuti tione kuti tikwanise kunyatso asesa kuti kukuwadzwa kwavakaitwa wedha mukurohwa kana mukuinjektwa zvatisingazivi kana chero zvingangova zvakaitika pavari. So tingati maconcerns edu semachiremba ari pairi, mainvestigations, then chechipiri rehabilitation kunyanyanya papsychological trauma ndoyatoda kuti tidile nawo.
Munofunga kuti vachatora nguva yakareba zvakadii kuti vange varapwa zvakanaka kuti vachidzokera pavakanga vari?
Handikwanisi kunge ndichiziva kuti vanogara kwenguva yakaita sei, nekuti kutoenda kwavari kuita kuSouth Africa uku tikutonotsvagawo expertise yekuti vaonekwe nanachiremba vamwe vane unyanzvi hwepamusorosoro, vanova maspecialist munyaya dzezvekufamba kwemagetsi emupfungwa nenyaya dzetrauma. Saka handikwanisi pari zvino kuti nditaure nekuti ini handisi specialist mufield iyoyo, asi tinotarisa kuti vachambotora chinguva chakati kuti kusvika vanyatsodzoka pakuti vadzokedzana zvakanaka.